Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chimabvu 2021 makaterera ku Studio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Dambudziko rekushaya zvekufambisa roramba richikomba munyika, uko hurumende ichiti vemakombi vanoda kushanda ngavaite mushandira pamwe neZupco. Muri zhinji dzemudunhu remutasa dzosara dziri pamhene mushure mekuputsirwa dzimba nemhepo nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumaTembeland North nezuro. Zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevasere, kana kuti 1568. Vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana maviri nemakumi matanhatu, kana kuti 38,260. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi maviri, kana kuti 35,620. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemakumi manomwe nevaviri, kana kuti 1,072. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba munyika yose vava zviuru mazana mana nemakumi maviri nevasere nezana rimwe chete nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 428,135. Pavanhu ava vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru makumi mapfumbamwe nezviviri nezana nemakumi matanhatu nevana, kana kuti 92,164. Hurumende inoti kuti ikwanise kudzivirira kupararira kwechirwere ichi inoda kubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba. Kunyange hazvo muZimbabwe nedzimwe nyika uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuti dererei pari zvino, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari kuyambira vanhu kuti vasarivare sezvo chirwere ichi chichigona kudzoka zvine mutsindo sezviri kuitika kuIndia pari zvino.
Tikatarira kuIndia iko zvino izvi ndokwakomba chirwere cheCovid kudarika nyika dzose pasi rino rose. Tiri kutonzwa kuti vanhu vari kufa vane uwandu hunodarika 2,000 pazuva, kana kuti mumahour 24, uye vanenge vabatwa noutachiona hweCovid vanenge vachidarika kuma 300,000 vari kurekodwa zuva rega rega. Saka zvinhu zviri kutoratidza kuti chirwere ichi hachisati chaenda zvachose. Iko kuIndia tikatarira mavhiki aperayo vakanga vachitoratidza kuti vari kutoti isusu kunoku utachiona hweCovid hwadzikira zvikuru. Saka vanga vachitotaridza kuti haano takaita zvakakwana zvakawanda zvakaita kuti utachiona huite sehwadzikira chose. Asi iko zvino izvi vakangotopinda musecond wave vasina tarisiro yacho, vakavarairwa.
Izvi zvinoratidza chii kunyika yeZimbabwe, Dr. Maida, tichitarisa kurwisa denda iri?
Zvinotoratidza kuti utachiona hweCovid hwausati hwapera. Isu senyika tofanira tiri kumazuva ano tikatarira zviri kubuda kubva kubazi rezveutano, vanhu vanotonzi vabatwa noutachiona hweCovid vanenge vari pasi pe30. uye kana vanenge vachinzi vafa nokuda kweutachiona hweCovid ihohu vanenge ari manhamba mashoma shoma zvikuru. Saka tinofanira kuti tidzidze kusavarairwa, nokuti kuvarairwa ikoko ndo kunoita kuti tingowanikwa tisina kugadzirira.
Muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei kuti vasatapurirwe kana kutapurira vamwe chirwere cheCovid-19 ichi?
Ose zvagara zvichitaurwa izvozviya zvokuti tinofanira kuti tipfeke mamaski paruzhinji pese patingafamba kana patingava, uye kuti tirege kungoungana ungana zvisina tsarukano, uye kuti nyangwe patinofamba ipapa pazvinogonera tinge tichiita physical distancing, nyaya yekuti hatifambi takatsinhana. Izvozviya nokugeza maoko nesipo nokusanitaiza, zvose izvozvo zvinotarisirwa kuti tirambe tichizviita. Chiziva kuti chirwere ichi kana tikatarira zviri kuitika kuIndia chinokwanisa kudzoka chine ukasha nesimba rokuuraya vanhu, uye rokuti vakawanda vabatwe nacho vachiita macomplications akawanda apa tisina tarisiro kana fungidziro kana gadziriro inenge yakakwana.
Ko, panyaya yetumwe tumhando tunoramba tuchinyuka nyuka kana kuti ma-strains e-COVID-19 zvinenge zvichifambawo sei?
Kuindia iko kuri kutoonekwa kuti pane mamwe ma-strain kana kuti mhando dze-COVID dziri kutoonekwa dzagara dzisina kumbenge dzakaonekwa. Saka izvozvo zvinokwanisa kutongoitika chero kunyika ipi neipi. Saka hatifaniri kuti tivarairwe zvachose kana kuti vanhu vangofunga kuti haazvo taakuzvinzwira kuna vamwe kana kune dzimwe nyika, nokuti chinokwanisa kutouya chikaita zvinorova mukati moruzhinji rweZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, avo vakambotungamira chipatara chechitungwiza, uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association modunhu reMashonaland, vari parunare muHarare. Vashandi, vana vechikoro nevamwe vanhuwo zvavo vanenge vachifamba vatarisana nedambudziko guru rekushaya zvekufambisa, apo hondo pakati pehurumende nevemakombi iri kuenderera mberi. Hondo iyi yasiyawo mapurisa nevanhuwo zvavo vakuvara, vamwe vachifa, apo vemakombi vasiri kubvumidzwa kushanda vanenge vachiita wakiti nagonzo nemapurisa. Vachinyora padande mutandi ravo reTwitter, mapurisa ati ari kutsvaga vaMorris Mukwende vekuKwekwe, avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuponda mushure mekunge vatsika mumwe mupurisa wechidzimai aida kuvasunga achivapomera mhosva yekutakura vanhu zvisina mvumo mumugwagwa weAmaveni Gokwe nemusi wemugovera. Mapurisa ari kupomerwawo mhosva yekupwanya makombi mawindscreen nekukandawo zvipikiri mumigwagwa. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende haisi kuzodududza pakuti vanoda kutakura vanhu, kunyangwe vashandi nemakambani nevana vechikoro, vanofanira kuzviita kuburikidza nekambani yeZupco chete. Vanoti makombi ari kubviswa mumugwagwa nekuti anokonzera nyonganyonga. Asi vemakombi vakawanda vakaudza Studio 7 kuti havadi kushanda neZupco nekuti haibhadhare. Makombi akawanda akatorwa nemapurisa muBulawayo svondo rapera, zvakasiya vanhu vakawanda vofamba netsoka. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Urongwa hwokuti vemakombi vanofanira kushanda neZupco urongwa husina kumbotambirwa nevemakombi vakawanda.
Sei muchidaro vamwe?
Taona makore zvaitika izvi kuti vashoma vakaregister paurongwa uyoyo vakawanda vakaramba nenyaya dzemari dziri kubhadharwa, kana kuti hurumende inenge isingabhadhari mari tingati inokwanisa kuti vemakombi vararame. Takambotaura kuti urongwa hwacho tikati pachirungu is not sustainable.
Ko, chii chaitika hurumende ikaramba ichiti ngaivhiwe vemakombi vachiti ngaisavhiwe?
Iyo zvino kana hurumende ichiti inoda kuti vese zvavo vanhu ngavashande pasi peZupco, tichaona kuti vakawanda vanogona kutobva kubhizinesi iroro retransport, nekuti havasi kufarira kushanda neurongwa hwakadaro. Kakawanda hurumende inenge isingabhadhari in time, mariza acho zinobhadhara havazogoni kugadzirisa motokari dzavo padzinenge zatu sakudoda service.
Zviri kuitika izvasi yamushandi ari papi?
Vanhu vari kunetsekana kuenda kumabasa kudzoka nekuti vaya vakawanda vemakombi vange vachizvishandira vega ndivo vange vachivatsira pavakazobvarirwa kuti vasafambe nelockdown ya 2020 kwekutanga. Dambudziko rekufamba rakazokwira. Takaona transport yakutotanga kunetsa gore rakapera kuzosvika gore rino pakazorelaxwa COVID-19 regulations iyo zvino. Taona zvakare vanhu vakutowanda kufamba kuenda kumavasa. Vanhu vari kutambudzika zvasina kumboona nguva yapfuura.
Ko vemabhizimisi kana varidzi vemakambani vari kurasikirwawo sei nedambudziko iri?
Zvinenge zvakutoaffecta vemabhizimisi vaya vane madeadlines kana vashandi vasingakwanisi kusvika kumabasa in time nekuti havana kukwanisa kuwana motokari dzokuvasvikisa kumabasa. Inoita problem yakawanda. Saka tingati vemabhizimisi vari kurasikirwa tingati nemaman hours akati wandei.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Zvino hazvina kumira zvakanaka kumutasa district kumanikaland uko vanhu vakakuvara uye vamwe vakaputsirwa dzimba nemhepo nemvura yakasimba nemusi wechishanu. Izvi zvauyawo panguva yakaipa nekuti munzvimbo zhinji dzenyika matotanga kutonhora zvakanyanya. Hatisa kukwanisa kubata mukuru webazi rinoona nezvenjodzi reCivil Protection Unit vaNathan Nkomo kunyange hazvo tanga tavatumira mibvunzo. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumiriri wemutasa central vaTrevor Saruwaka kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Musi wechishanu manheru nzvimbo yemutasa inobata ward 10 kunonzi kusamaringa, ward 19 moyo shumba dombo, ward 18 nyakatsapa shamu neward 24 kwamapara. Nzvimbo idzi dzakawirwa nedambudziko rechimvura mawe chakatanga pakati peusiku kuma 2:11 zvekuti patakazofamba nezuro tichiita assessment mumawadzi aya takaona misha mizhinji yakabviswa madenga neimwewo yakadonhedzwa madziro ayo nemagadheni nemuminda magwere akadonhedzerwa pasi.
Muungati imhuringani dzakawirwa nedambudziko iri?
Misha yandakasvika chaiyo chaiyo ndichinyora pasi ndakaverenga misha 57 but handina chokwadi kuti ndiyo yese here nekuti handina kukwanisa kutenderera nzvimbo yacho yese because yakataramuka uye zveihombe. Takange tatumana kwakasiyana. Ndinoziva kuti kune timu yekudistrict administration ya DDC yakabatawo nerumwe rutivi.
Pane vakakuvara here?
Ndine misha mitatu yandakaona yakatodonha ichiwira vanhu vanga varimo. 4 vacho pamusha wekutanga vakaenda kuchipatara pamwe Shumba Clinic vakarapwa vakadzoka kumba. Then mumwe musha vanhu vacho ndevechipostori zvavo saka vadairi mune zvekuenda kunorapwa. Mudzimai wepo akakuvara musoro akanobatsirwa kunzira dzavo dzemarapiro avanoita. Ndakaona aiswa grease mumusoro. Ndo vanhu vatanga takanzwa vakakuvara. Vazhinji kwakuri kungoparara kwemidziyo nekuti midziyo yakanaiwa nemvura. Masofa, mibhedha, matebho zvese zvakadaro zvakaparara mudambudziko iri. Kuzoti magadheni magwere mazhinji tirikutonodzora toda dambudziko renzara mukati menzvimbo. Magadheni miriwo binzi dzanga dzarimwa nevanhu zvakapera kuparadzwa zvese.
Zvii semaonero enyu zvingade kuitirwa vanhu ava kuti upenyu hwavo huvewo pari nani?
Padambudziko kukura kwarakaita pane zvinhu zvakawanda zviri kudikana asi ndinofara kuti ofisi ya DDC nezuro pataifamba vaibatana nevanhu vatatii navo vachida kunzwa kuti vangapa rubatsiro rwupi saka ndakazopiwa information yekuti pane vakanga vapwanyirwa dzimba idzi misha inokwana mirongo muna 4 or 5 vakazopiwa matend
ko sei dzimba dzakawanda kudaro dzakadonha nemhepo nemvura
ii inyaya yekuti vakavaka dzimba idzi pasina cement chinoita kuti vavake pasina cement hakusikuti havazivi kuti dzinodiya cement kuti dzisimbe asi kutoshaya
ko pane zvekupfeka papangadiwe zvinhu zvakaita sei vasarwaka
nguva yatiri yatongova yekutonhora vanhu dai vakakwanisa kubatsirawo nezvinodziya angava mablankets vanokwanisa kubatsira zvakare nelighting munoona kuti dambudziko iri riri kuitika mumisha ari manheru kunyanya saka makendu haazoiti kushandisa kubakidza kuti vanhu vaone saka zvimwe zvinhu zvakangokosha kuti mikova ibatsirike nemalights anotakurika esola aya kuitira kuti panenge paitawo dambudziko vanhu vanokwanisa kuvhenekerana vachiona
mumiriri wemutasa central vatreva saruwaka vari parunare kwamutasa iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kubritain nekuukraine kunoita misangano kulondon vablinken vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende vaboris johnson negurukota ravo rezvekudyidzana nedzimwe nyika vadominic rab vachaitawo mumwe musangano nemakurukota enyika dziri mugungano renyika nomwe kana kuti group of 7 kukiev ukraine vari kutarisirwawo kusangana nemutungamiri wenyika iyi vavolodimir zelensky sezvo nyika yavo iri parumwananzombe nekuda kwekunetsana zvakasimba nerussia muna 2014 russia yakatora rimwe dunhu renyika iyi recrimea mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaned price vanoti vablinken vari kunoudza ukraine kuti ine rutsigiro rwakasimba rweamerica mazana nemazana evanhu akaungana muguta guru rechad njamena nezuro achichema nekuiga vanhu vakaurayiwa nemusi wechipiri nehurumende yemauto vachiratidza kusafarira kwavo vari kutungamira nyika pari zvino ava munyika umo hamuna kugadzikana mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaidris deby vaurayiwa nevakapandukira hurumende mwanakomana wavo general mahamad idris deby uyo ari kutsigirwa nefrance achibva afanobata matomu iko zvino tochimboenda kuna mike hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum
kwazwai mhuri yezimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega ini ndini mike hove nhasi muchirongwa tine hurukuro navavhusumuzi mukwananzi mukuru wekambani yemairana vamukwananzi vakabva kuvhura imwe ofisi kukariboko kambani yemairana inotungamirwa nevechidiki mhuri yezimbabwe iri kuendera mberi ichikura tina vamukwananzi pachirongwa kuti vatiudze zvizere vamukwananzi tinomugamuchirai muchirongwa tiudzeiwo zvizere nezvekambani yenyu inonzi mairana
ndinotenda zvikuru nekuva neni nhasi mairana ikambani inokubetsera kana uchidawo kutenga zvinhu kumhiri kwemakumo kana kuti udawo kutumira mari kana uri muzimbabwe uchida kutenga zvinhu kusouth africa kuchina kana kune dzimwe nyika tinokubetsera
kambani yenyu iri kubatsira vanhu sei panguva iyo nyika iri kurwisana nedenda recovid-19 ichitarisa nyaya yekuti mabhodha achiri akavharwa
kambani yedu panguva ino yecovid-19 tinoona kuti macrossborder buses akawanda asi kufamba vanhu havasi kukwanisa kufamba kuenda kune dzimwe nyika kana wange uchifambira uchida kunotenga mushonga wako kusouth africa kana kuti kuzambia mairana inokubetsera kana uchida kunohodha
zvinhu zvako. Sitotaura mazuva mashomarutero tinoiti ne Mother's Day. Pamwe iwewe uri stuck kune imwe nyika. Uchida kutumira mapresents ako, uda kutumira mai vako mari, uda kutumira mai vako chikafu, mairana inokubetsera.
Sezvo ndambotaura patatanga chirongwa, makabva kuvhura imwe office mudhorobha reKariba. Tikitsanangurireiwo kuti chii chakaita kuti musarudze kuvhura office kuKariba, uyezve muchange muchibatsira vagari muKariba sei?
Tinotenda zvikuru, tinotendana Mwari nemukana watakawana kuvhura bhizimusi yedu Kariba. Kariba is one of the most interesting towns munyika yedu. Kana uchitarisa kuti magetsi ese munyika anobva kuKariba. But isusu takaona kuti maentrepreneurs, vanhu vanotengesa, vanhu vakawanda vemuKariba vari kushaya maservices emairana. Saka takaona zviri nani kuti tivhure mairana. But at the same time mukanyatsotarisa Kariba riri padhuze neZambia. Isusu tichitarisira kuti mazuva mashoma tichakwanisa kuvhura regional office yedu yeZambia. Saka kana tiri paKariba tinoita kuti tokwanisa kuconnecta Zimbabwe tichishandisa office yeKariba tichikonekta chienda nekuSouth Africa. Saka iyi yange iri strategic move yatakaona kuti aiwa ngativhurei maofisi muhighway inoenda kuZambia tokwanisa kunyatsoconnecta maclients edu ese zvakanakanaka.
Aiwa nguva ndiyadyana navamukwananzi. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa, asi kandai mazvo kwenyu kune vateereri petai huru kuredu.
Tenda zvikuru nemukano uyu wamandipa. Vanoda kuziva nezvemairana munotiwana paFacebook kana kuti munokwanisa kutitumira kana muri kusouth kunze kwenyika munokwanisa kushandisa namba 0027786201966 kana 076906129 kana kuti www.myrana.co or www.myranapasses.com. Saka munotiwana paFacebook, pamawebsites, paWhatsApp. Tinenge tiripo, tinoziva kuti data inonetsa muZimbabwe. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vari paFacebook nepaWhatsApp. Munotiwana ipapo zvekare.
Mure Zimbabwe, regai titore mukana uyu kutenda vavhusumuzu mukwananzi nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumakumo echirongwa chedu chanhasi. Tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection pano pane venyuro yeStudio 7 8-9 PM mure Zimbabwe. Tichange tiripo zvekare paFacebook page redu reVOA Shona. Anokoneka ine mufaro ndino wenyu Maikove mure Zimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nasi tinamufundisi Rebecca Makai kuti vatibatsire nemubvunzo wabva kune umwe mutereri anoda kuziva kana zvenyaradzo zviri muBhaibheri. Reverend Makai, kwadzisai vatereri mupindire mubvunzo wemutereri uyu.
Makadini, makadini, vatereri nevatependuri, ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyo wahuya unotiwo machurches akawanda echikristu anoita manyaradzo. Pane here rugwaro kana magwaro muBhaibheri anoti tai mutambo uyu? Tinoziva kuti nyaya yenyaradzo inyaya yakatiome chose nekuda kwekuti ndiriwo munhu mutema. Asi chinhu chandiri kuda kuti nditsanangure ndechekuti vanhu vakawanda vari kuita manyaradzo kuti vati sekunge vanenge vachirova havo makuwa. Asi sekunzwisisa kwandinoita nyaradzo inzira yekunyaradzana nemwe wedu anenge afirwa mumhuri, kurangarira vasiwa, kuvanamatira nekuvasimbisa nekuda kwekushayikirwa, nekuti rufu chairwo runozotanga kana munhu avega vanhu vachinge vatsauka vadzokera vaenda kudzimba dzavo. Ndosaka tichipa nguva yemwedzi kuti munhu zvimbopinda, kuti munhu atende kuti chokwadi upenyu hwatochinja, ndavandoka.
Imo mubhaibheri mune gwaro here rinotsigira kuti vanhu vaite zvenya zvemanyaradzo?
Kuti nditi pane gwaro ranengati ririmo mubhaibheri rinotsigira kuti vanhu vaite manyaradzo, ndingange ndoreva nema. Handinai kuriona, handinai kunzwai mubhaibheri pakanzi pari kuitwa manyaradzo, handina kupaona ipapo.
Zvinorevei izvi mufundisi Makai?
Kana tichiverenga bhaibheri tinofanha kuti tinzwisise kuti chekutanga bhaibheri iri panguva yarakanyorwa rainyorerwa kuvanhu vakaita sei, uye nzvimbo yakanyorwa bhaibheri yanga iri nzvimbo yakaita sei, uye tonzwisisa kuti meseji yakanyorwa apa yaive redirected kunanani, tochizotarisa kuti zvinoaplya sei kwatiri zuva ranhasoro. Saka ndandiri kutaura izvi kuti kunyange dai mubhaibheri tisinai similar occasions dzakafanana nenyaradzo, but maringe nemaisraeri culture yavo mubhaibheri vakanga vaine tsika yavakanga vachiita, iya yatinoona panana ana Maria Magadharina nevamwe vachimuka mangwana nengwanani kuenda kuguva raJesu pakuti vanoona kuti pakamira sei uye kuti vagosiya vamuisa mafuta. Itsika inoitwa nevanhu vechiIsrael vechiJudha ivavo, iculture yavo.
Mufundisi Makai, isu takamira papi mutsika dzekuchengeta vafi vedu?
Isu vechiAfrican vanhu vatema, ndinoziva kuti especially isu maZimbabwean tinayowo tsika yedu yakada kufanana neiyoyoyo yechiJudha, yekuti vanhu vanomukira mangwanani kana munhu ashaya kuti vanofumuenda kuguva kunoona kuti kwarara sei. Asi chandinoda kutaura ndechekuti musoko raMwari tsika nechitendero hazvisi zvinhu zvinonyanya kupesana kana zviri zvinhu zvinoitwa mune zvakanaka.
Tipeuzve mashoko enyu okupedzisira panyaya iyi.
Ndinokurudzira kuti kazhinji nekuda kwezvaakuitwa pamanyaradzo dzimweni dzenguva zviri nani kungoti kana munhu ashayika tongoita zvese topedza ipapo.
Tinokutendai Reverend Makai
Mazvita.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana paine mibvunzo yamuinayo yamunoda kuti ipindurwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Musakanganwe kuti namba iyi ndiye zvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Dambudziko rekushaya zvekufambisa roramba richikomba, ukuwo hurumende ichiti vemakombi vanoda kushanda ngavaite mushandira pamwe neZupco. Mhuri zhinji dzemudunhu remutasa dzosara pamhene mushure mekuputsirwa dzimba nemhepo nemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA.